Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichitsi hei no misoro yenaudzedu dzanhasi muvhuro chikumi 26/2017. Vamwe vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanoratidzira vachiti havasi kufara nekukwidzwa kwakaitwa mari dzavo dzechikoro. Zimbabwe inocherechedza zuva rekurwisa zvinodhaka kana kuti International Day Against Drug Abuse. Pasi rose rinocherechedza vanhu vakatochwa kana kuti zuva reInternational Day in Support of Victims of Torture. Vari pamudya ndige revoita sangano ravo rinorwira kodzero dzavo sezvo vari pamudya ndige ava vari kutarisana nematambudziko akawanda. Kambani yeNational Social Security Authority yotsakatisa mari dzakawanda. Tichatarisawo zviri kubva kumusangano uri kuitwa muWashington wekurwisa utachiwana hweHIV AIDS. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa zuva reInternational Day in Support of Victims of Torture. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.